Veruzhinji vanoti normalization committee iyo iri kutungamira nhabvu munyika inofarira kupa basa murairidzi uyu nechimbi chimbi kuti awane nguva yakakwana yekuvaka nekugadzirisa chikwata chake. Asi gakava remunyika nderekuti anokodzera kurairidza chikwata ichi ndiani, murairidzi wemuno here kana kuti wekunze? Mukuru wenormalization committee vaLincoln Mtasa vanoti nyaya iyi iri kugadziriswa zvekuti pari zvino vari kumboita hurukuro nana Chipangamazano kuti vaone kuti poto yavo inoibva sei. Asi vakawanda kusanganisira murairidzi weCome Again Big Boy Mawiwi, uyo aimborairidza zvekare Dynamos, vanoti basa rakatarisana neZimbabwe pari zvino rinoda murairidzi wemunyika muno. Izvi zvatsinhirwa nenhengo yeWarriors Friends Club vaMathias kufandirimwa.
Nechirungu kuti vakwanise kutaura nevakomana vedu maloko opesa nevakomana vakabarirwa kunze vanevavabva kuna 9
Asi mutambi Silas Kongani, uyo anotambira Vestbrook Iceland, anoti nguva iripo epfupi zvekuti Lumen Mapeza anofarira kuenderera mberi nebasa.
Tinotangisa pamwe kutanga kuti 1 futi munongoziva gore remuZimbabwe, masapota emuZimbabwe haana patience.
Murairidzi weZimbabwe under 17 Lloyd Chugove anoti mubatanidzwa waSunday Chidzambwa naJohn Antipas unokwanisa kuburitsa goho rinofadza.
Tikaisa chikwata chakadaro ichi kuisa musoro pamwe chete, haha, tinokwanisa kungozvishinga timu.
Asi mutsigiri weHighlanders, iyo iri pamusoro pegungano rePremier Soccer League, vasimba imhachi vanoti Zimbabwe inofarira kuita zvakaitwa neBosso kutora murairidzi wekunze.
Highlanders mukatadza semuenzaniso yakatora Brito auya akachinja zvinhu zvakawanda, ndokusaka Highlanders muri kuona yakagara pamusoro pelogo yemuZimbabwe.
Mumwewo mutsigiri wenhabvu vakudzaibere vanoti varairidzi vekunze kwenyika havana rusaruro, asi vemuno vane huori pakusarudza vatambi.
Munhu wekunze akanaka pakuti haana rusaruzo rwakasiyana siyana neveruru bhozi veruru anongotora ukama asina kuona talenti.
Zimbabwe munambudzi iri kukwikwidza makundano e2026 World Cup umo iri mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Zimbabwe yakamborairidzwa nevarairidzi vekunze vakawanda vanosanganisira Mark Duvillard, Reinhard Fabisch, Ben Kofi nevamwe. Asi vose ava vakakundikana kuendesa Zimbabwe kumakwikwi eAfrica Cup of Nations neWorld Cup. Zimbabwe yanga yave pedyo nekutadza kukwikwidza makwikwi e2026 World Cup aya mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA musi wa24 kukadzi 2022 mushure nekupindira kwebazi rehurumende reSports and Recreation Commission mune zveutungamiri hwenhabvu. Asi FIFA yakadzora nyika iyi musi wa10 Chikunguru ndokuisa Normalization Committee iyo ichatungamira nhabvu kusvika musi wa30 Chikumi gore noya, apo panozoitwa sarudzo yebhodhi reZIFA. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.